That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Kwa tereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri, kurume 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi vanosiya basa zvichitevera kuburiswa kwenyaya dzine chekuita neupombwe dzavanonzi vaiita vari muhofisi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nemuguro uye vamwe 26 kana kuti 26 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Bazi rezvedzidzo yepasi rotambira nemufaro kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti zvikoro zvigadzirire kuvhurwa pachiteverwa mitemo yeWHO. Asi rimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvikoro hazvina kugadzirira zvakakwana uye zvichemo zvevarayiridzi zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi nezuro vakashamisa nyika mushure mekusiya basa zvichitevera kuburitswa kwenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nevamwe vashandi vemuhofisi yavo pamwe nevamwe vekunze. Mumashoko avo kumutungamiri wenyika pamwe nekuvatori venhau nezuro wakare, vaMuhadi vakati vakatora danho rekusiya basa iri kwete nekuti vaive mbwende asi nekuti vanoremekedza uremu hwehofisi yemutungamiri wenyika uyewo kuitira kuti vachengetedze chimiro chehurumende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti danho rakatorwa navaMuhadi rakakodzera zvikuru uye vanoritambira nemaoko maviri.
Ini ndinogashira namaoko maviri zvinhu zvaitwa navaKembo Dugish Muhadi, mumwe wemutevedzeri wavaMunangagwa, uyo wasiya basa oga musi wa1 kurume 2021. Ndinocherechedza nyaya yekuti kubva pabuda mhaka dzake dzokuita zvinhu zvaanga achiita ari muhofisi yavanhu, vanhu vakatanga kumuyeudzira kuti achibuda muhofisi imomo nokuda kwetsika yavanhu, ndiro pfumbiro ravanhu. Saka vanhu vakataura zvinhu zviri mupfumbiro ravo rinova ndokumbiro richaitwa navanhu ratotangwa kucherechedzwa navanhu kuti kana munhu uri muhofisi yavanhu unofanirwa kuita chimiro chinotarisirwa navanhu. Tinotevedzera mwezvo kuti zvaitwa navaMuhadi izvi nemhaka yavanga vachipomedzerwa zvatoisa chipimo chinodiwa navanhu kuti vanhu vanenge vari mupresidhiyamu imomo, president nama vice president, vanofanira kuteerera tsika yomurawo kana kuti pfumbiro ravanhu. Zvinotaura kuti vasara vavanomusengwa wokuti kana vachiita nyaya dzakangofanana nedzabudira vaMuhadi, vanhu havadzidi nyaya idzodzo. Saka vanenge vasara ava vanofanirwa kuteerera vaMuhadi voga pachavo kana vachiita zvinhu izvi.
Saka tingati here kusiya basa kwaita vaMuhadi kubvuma kuti vakapara mhaka dzavari kupomerwa idzi?
vaMuhadi zvavaita izvi kutobvuma mhosva yavakapara vachiparira rudzi rweZimbabwe vari muhofisi yevanhu veZimbabwe vachiita zvinhu zvisinei nebasa romuhofisi yavanhu veZimbabwe.
Zvidzidzo zvipi, Dr. Zembe, zvingatorwawo nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika pane zvaitwa navaMuhadi?
Chidzidzo chikuru ndochokuti nyika inotungamirwa nomurayiro wavanhu. nyika ndeya vanhu nyika vanhu saka zvavanhu kuvanhu zvinofanira kuitwa nemutsika yavanhu ndiro bumbiro ravanhu
havanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare nestudio 7 Zvisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro wakare vamwe makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemakumi mana nemumwe kana kuti 2041 vakavhenekwa bazi rezveutano rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCovid-19 vanosvika zviuru zviviri nezana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 2163 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti zvikoro zvinofanirwa kuchigadzirira kuvhurwa asi zvichitevera mitemo yakatarwa nesangano reWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano. VaMnangagwa vakataura mashoko aya nezuro vachizivisa nezvekunyevenuswa kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti pachine zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa muzvikoro senzira yekudzivirira utachiwana weCovid-19 zvikoro zvisati zvavhurwa vachiti hurumende haina kugadzirira ngatinzwei vachitsanangura
tingati mashoko avo anofanira kuti manzwisise zvakanaka tikamanzwisisa matauriro avaita mune zvakanaka vataura kuti zvikoro ngazvipiripe kuti zvigovhurwa saka izvozvo hazvirevi kuti zvikoro zvinokwanisa kuti zvivhurwe nokuti muzvikoro matinoziva hamuna zvakakwana zvokuti zvikoro zvisakwanisa kuti zvivhurwe zvikoro hazvina mari zvakambozvitengera masanitizers nemamwe macovid abatement equipment but pari zvino zvikoro hazvina mari nyaya imwe hombe ndeyekuti varayiridze havana chouviri chavati vapiwa vaifanira kunge vakupiwa mari dzavo dzavaitambira 2018 pakupera kwajanuary asi kusvika pari zvino hapana chati chawanikwa navarayiridzi ende zvakadaro vamwe vashandi vehurumende mari dzavo dzakawedzerwa dzavarayiridzi hadzisati dzawedzerwa saka tinoona sekuti kungava kukurumidza kumedza tikangoti mukuru wenyika zvaataura kuti zvikoro ngazvipiripei kuti zvivhurwe zvinoreva kuti zvichivhurwa tingakurumidza kumedza kutsenga kuchada
saka imi zvii zvamuri kuda kuti zviitwe panyaya iyi sevarayiridzi
zvazvinongoreva ndezvekuti tinofanira kuchiita maplans akasimba okuti tione kuti zvikoro zvinozovhurika asi chikurukuru chinonetsa ndechokuti ministry yedu yeeducation haisati yambosangana navarayiridzi kana kuti tiitewo muonera pamwe varayiridzi vabereki neministri uye kuti tifambe tese tichionawo muzvikoro macho kuti zvinokwanisika here kuti zvivhurwe kana kuti zviri prepared here kuti zvivhurwe vakuru vezvikoro vakawanda vanova mamembers edu vanongotaura kuti tigadza pasi mimba yomusikana kuti zvikoro zvizovhurika nokuti vamwe vacho vakatoshandisa mari dzanga dziri earmarked kuti dziite mamwe maproject vachitenga masanitizers vaudzwa nehurumende kuti vachazorifandiwa gore rakapera mari yacho isina kuzouya pari zvino zvikoro zvakawanda zviri pazero hatingadi kutaurana nhema tichifunga kuti zvikoro zvingavhurwa muchechetere mvura yegohwi kungava kungovaraidza hedu nguva kuti yazooneriva tikada kumhanya kuti tinovhura zvikoro tisati tanyanya kugadzira kuti zvikoro zvivhuruke maiso kwazvo nyemba kutadzarumba
saka muri kuti here vazhou zvikoro zvakanzi zvivhurwe nhasi kana mangwana imi hamusi kuzopinda muzvikoro sevarayiridzi
izvo zviri pachena izvo sadrive outrector nokuti varayiridzi vanotambira ma14,000 aya akatopera zuva rechipiri kana musi wavakangotambira tikati tivhure izvezvi kana vhiki rinouya varayiridzi vachonoenda kuzvikoro kwacho nei mari dzacho nahava vana vari incapacitated. Chatinofanira kuti tiite ndechokuona kuti tikavhura zvikoro. Varayiridzi vanokwanisa kuti vaende kuzvikoro. Nevanawo vevarayiridzi vanokwanisa kuti vaende kuzvikoro. Kungava kupenga kuti varayiridzi vangatsvaka kukwereta mari yokuti vaende kwavanoshanda vachisiya vanavo vari padzimba dzavo. Nokuti nemaschool fees nemauniform ari kudiwaya hazvikwanisi kuti murayiridzi abhadhare mari nemari ari kutambira parizvino. Tinofanira kugadzirise kuti patinoda kuvhura zvikoro hakuna any industrial disarmament. Matichas ari capacitated ndokuti anodzidzisa vana vavamwe nevavo vachikwanisa kudzidza pane kuti tifunge kuti varayiridzi vangadzidzisa vana vavamwe vavo vari kumba. Izvozvo hazvigoni uyezve makwirivindi maunga mwoyo pamaira ekuti achando.
Vanga vari mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunare kumasvingo nestudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti sebazi rezvedzidzo vanotambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika vamunangagwa ekuti zvikoro zvakukwanisa kuvhurwa vachiti vakatogadzirira. Vandoro vanoti vangomirira kunzwa kubva kudare remakurukota kana kuti cabinet kuti zvikoro zvovhurwa riini. Vanotiwo gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro yave pamusoro-soro uye svondo rapera vakanga vari muzvikoro kuti vaone kuti zvakagadzirira zvakadii mukudzivirira kupararira kwecovid-19 kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi muzvikoro. Panyaya yekuti bazi ravo riri kusiya varayiridzi muzvirongwa zvaro, vandoro vanoti ayo manyepo nekuti vanoshanda nemapoka ose ane chekuita nezvedzidzo.
Measures arise His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe Idim Nanga, because Susu Ministry Tangata Peso Mamesha the Kutish Koro Shivuru Shakanaka Unge Ziri safe and the Kuti Utachwana we COVID Usatapura Kanavana Mima Tichala Tukira Kuskor. Nekutaura kwavaita uku zvangosarirawo kuti tizongonzwa kuti tichazoudzwa here necabinet kuti zvakamira sei panyaya yekuvhurwa kwezvikoro.
Taizwawo masangano evarayiridzi achichema kuti zvikoro kana zvikanzi zvaakuvhurwa kana nhasi havasi kuona gadziriro yakaita sekufiritwa kwezvikoro nezvimwe zvakadaro. Urongwa ihwo hwakamirawo sei?
Isusu zvatinoita seministry yeprimary and secondary education vhiki rapfuura iri takaendesa zvipoka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors even minister vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary vachienda kuzvikoro munyika yese vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu. Takanga takabatana nevemaprovinci takabatana nevemadistrict district schools inspector nemaprovincial directors education tichindotarisa zvikoro ende tanyanya kuda kuona zvikoro zveboarding nekuti ndokwanga kwakaputika utachiwana hwecovid gore rakadarika iro patakavhura zvikoro.
Zvii zvamaitarisa muzvikoro imomo mamaifamba?
Taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reWorld Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hwecovid-19 kuti havauye navo ipapo pachikoro. Kana kuri kuzonzi pamwe pane vazotapurirana utachiwana hwacho hwecovid-19 vanozoita sei, vakazvigadzirira sei, vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here vachimufonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo. Saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo. Hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro.
Kune mamwe masangano evarayiridzi ari kuti imi sebazi rezvedzidzo hamusi isa musoro pamwe nawo pamune muchiita zvirongwa zvenyu muri kungoita zano ndega. Munoti
tinotaura nawo tichikurukura nawo tichida kuona kuti chii chatingaisa musoro pamwe chete kuitira kuti tidzivirire kutarara kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro zvedu. Vanenge vatori muzvikoro, vamwe maticha atine tichitoona muzvikoro zvatinotoshanyira, maticha atori unionized, anenge atori one of the teachers unions, anenge ari kwachitotibatsirawo kuti apa daita daita dai. Saka consultations tinogara tichidziita pese patinenge tiri. Avanenge vachiita havana kuconsulta kudai vanenge vachida kuti isusu tiende kwavari ivo vacho ivavo. Asi maticha atinogara tichivaconsulta, maschool heads tovaconsulta, tisati tangoisa mamastrategies in place.
Avanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Tobutarisa misoro yenhau yemasangano akasiyana-siyana. Bepanhau remaverick citizen resouth africa rine musoro wenhau unoti ndiyena achadzivirira avo vanorwira kodzero dzevanhu muzimbabwe. Sangano renhau redzimbabwe nerinoti chirongwa chekupara tsanga mumaziso chakambomiswa nekuda kwechirwere checovid-19 izvo zvakasiya zviuru zvevanhu zvisisaoni. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvechidiki zvesaharawi zvakakurira mumakamba evapoteri ari mugwenga realgeria ayo akakanganikwa kare kare nenyika dzekunze. Pari zvino zvave kuona pasina mukana wekuti dunhu razvo richasununguka kunze kwehondo itsva inonzi nevatungamiri vavo yakatotanga kare. Rimwe gwaro renhau rinoti hurumende yeamerica yakapedza mabhiriyoni emari yemitero yezvizvarwa zvayo mukuita zvirongwa zvekuvakurudza zvinhu zvisina basa kana zvisingadiwe nehurumende yenyika yakaparadzwa nehondo yeAfghanistan. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadini magadini yana mkoma jonga pa studio 7 apa na mkoma blessing zulu irisei basa kurisei kwa amerika isusu kuzimbabwe tiri right ini studio 7 ambasada kuchipingi.
Hey, makasimba here vakomana kustudio 7 nebasa ramuri kutirovera kuti panhau tichinzwa nhau zvinhu zvakanaka sitereki vanyi zvanotangotaura vanyaya vaccine. Ayo vaccine yekuchina iyo ina ndomboitembi ende handisi tombokurudzira vanhu futi kuti vatomboitora. Tinongouyiswa vaccine yongonzi yeyo vaccine iyi vanhu ngechitobayiwai. That is not fair, that is not right. Hazvina kana kunaka izvozvo. Luku zvakaitwa kuno kusouth africa vaccine iyoyo payakauya vaccine iyoyo payakasvika kuno kusouth africa yakatoindwa yakaiswa kumalaboratories ikatestiwa ikaonekwa zvayo kuti yanga iri 20% effective. Why? Just because pakagadzirwa that vaccine havana kuzoconsider new variant yakanga yava kusouth africa. So it was not effective, it was not 90% effective as anticipated. So iyi yekuzimbabwe iyi yongouyiswa vaccine hakuna malaboratory hakuna vanhu vambonzi itestei yongotestwa pangobayirwa pavanhu. Haikwete, haikwete, izvo hazvina kunaka, hazvisi tomboita, hazvikodzeri izvozvo. Ende zvavari kuita zvokumanikidzira kubaya vasungwa zvo kutotyora kakodzeri dzevanhu. Mufanira kutanga mataura nemunhu obvuma kuti ndoda kubayiwa kwete mingozha mangofunga muno nzimba dzeimoti ngatibaya vasungwa. That is not fair. So paipani vanhu vachitaura paichiti hurumende yezimbabwe inotyora kodzero dzevanhu ndizvo izvozvi zvatiri kutaura izvi kutyora kodzero dzevanhu. Mumanyira ndobaya vasungwa mataura anaveri vasungwa vacho mawirira anaveri kuti vandabaya vaccine. Must stop that please. Government yekuzimbabwe ngaisiya nyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Ndatenda hangu kwezi mukoma munyaradzi tiri pajoseph.
Ndange uri kutamba nemadhaka pasina mvura zvauri kuti makanzela ese ndichabvisa ndichazodini. Chauri kudaiwo kuda kutsvaka kuti uparadze musangano wemudc alliance nezano yako nekuti Cherovo kati ndichabvisa makansela esarikita zvouri chinchini. Tiri kuzvidzira kuti wodongodi paradza musangano weMDC Alliance. Ende zvakataurwa namunangagwa kuti makansela esarikita basa musazvavhotera futi. Iyo vaka vanotiudzira here munhu wekuti tizovhotera iwo vamunangagwa. Isati mboudzira munhu watinonzi vhoterai uyu. Tinovhotera munhu watinoda nemwoyo yedu. Kwete zvokuita zvokuudzira kuti musazvavhotera. Ivo vari kumbonyaya kuchei paMDC Alliance ngavatisiye isusu tichingoziva tirovhotera vatinoda chero mukaadzinga ese dzingai hatina kana basa nazvese tichango mavhotera futi amakadzingai vanhu kana mupfungwa tichakuvhoterai ma hatimbomanikidza vana vacheche zvese vanotoita kumanikidzo kuti ndivhoterei ndivhoterei ende hatina kuzombopusa futi zviya zvokuti munozoti tizvimakapu zveraisi tivhoterei isu tizodai tizodai haiwa kana hatina kupusa hatina kumbozongaira kusvika pastage iyoyo saka zvamuri kutoitai zvidhagizi nezanu pf yako iyoyo uri kutoshandisa utori chikorombo zvako dhagi takatokutarisa hapana haumbosuwa wakatibata pfungwa dzedu kuti hee chinyi chinyi toda kutoti vari kuita zvouri iwo ndo ndotofanirwa kutanga kusunga iwo neuri
makadi henyu ana sitimavhe ana mukoma jonga ana mukoma blessing vatepfenyuri vestudio vanotipa kudya kunonzi kutsanzeve nevateereri vose nezvizvarwa zvezimbabwe tinotikurisei kumativi mana kwamuri kwose aiwa tinotenda ana mukoma jonga hazvingagoni kuti mufadze munhu wose tinozvitenda asi vamwe vanogunun'una vamwe vanofara vamwe vanodii ndozvinoita chinhu cheruzhinji munongozvigamuchirawo zvakadaro ndozvinenge zvitoripo asi tinokutendai nemashoko amunotipa munotipa chenje dzedzidziso zviri kuitika munyika medu zvimwe zvakavanzika asi munotipa zvichibuda pachena haiwa ini ndingati mubvunzo wandinodawo kuti ndibvunze nekuti nekangu kakutaura ingangoita chinhu chimwe chete chandoda kutaura ii tiri kuona education yekumusha yafa varume nyika yedu education yekumusha vana vemumadhorobha ndo vanotarisa kunzi pasireti yavo yakakwirira zviri nani vekumaruzevha vakuvara vana vasina chavari kungoita izvozvizvi tachitarisira kuti hurumende ichagara pasi nematicha votarisana nenyaya yemuhoro kuti vakwanise kuonekwa kuti vachaonekwawo zvakadii vacharangarirwa zvakadii zvinhu zvinorwadza kuti maticha haasi kutambiriswa mari vemudhorobha vari nani vanoitisa vana maextra lesson nyange izvozvi kune covid kudai vana vari kuindisa kumaextra lesson vachibhadhariswa madhoradhora vachikwanisa kuwana zvokuita hino kumaruzevha isusu vabereki tinoriwana kupi dhora rekuvapa vana kuti vaende kumaextra lesson hatina ndochikumbiro changu hangu ndinoti moswerawo munyasha kwese kwamuri
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai 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 vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokoka tipinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa tiri kurukura nevechidiki nezvechirongwa checovid-19 lockdown pamwe nekubayiwa kwenhomba yesinopharm yakapiwa zimbabwe nechina tiri kuendera mberi zvekare tichirangarira upenyu hwasoldier love muimbi wezim dancehall akashaya mavhiki maviri apfuura aine makore makumi matatu nerimwe 31 akapiwa ruriremekedzo rwegamba muri ezimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano
pasati pambopera masvondo matanhatu kubva zvavakabuda muhofisi vaimbo vemutungamiri weamerica vadonald trump vakashoropodza utongi hwemutungamiri wenyika iyi mutsva vajoe biden vachiti vabiden varatidza kukundikana kwavo mumwedzi wekutanga vapinda muhofisi zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeamerica vatrump vakataura mashoko aya vari kumusangano weconservative political action conference kana kuti cpac wakapera nesvondo kuorlando mudunhu reflorida vatrump vakaudzawo musangano uyu kuti vanogona kufunga kukwikwidza zvakare mashoko akaonekwa nevakawanda sekunge vari kuruma nzeve kuti vanogona kudzoka zvakare pasarudzo dzichaitwa muna 2024 muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muamerica tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato repatriotic zimbabwe party vachausi muchineripi mutama takava bunza kuti vanoti kudii nemashoko ava Trump.
Nyangwe tisamuno adzirwa ne impeachment process yakava kuta iyo vakapotswa nayo. Muno akuwana simba rekuchibuda iko zvino achikurukura maerano nezvematongerwo enyika, maerano nezviri pamberi munyaya dzematongerwo enyika muupenyu hwake.
Tiri kuona kuti vaTrump vataurawo zvekuti vanogona kudzoka kunyange vasina kudomawo gore, asi vati vanogona zvakare kudzoka kechitatu vachikunda vavanenge vachikwikwidzana navo. Tingati here vari kuzivisa nyika kuti havasati vapera vanogona kudzoka zvakare muna 2024?
Tichiona pasarudzo dzakapfuura idzi dzavakakundwa naBiden, vakave nekukakavara zvikuru nemabatiro wakaitwa bunzo. Asi vakawandika vachinzi vakakundwa zvakare kuzoitwa muprocess yeimpeachment iyo yakawanikwa vachiwanikwa vasina mhosva. Saka naizvozvo nemutemo weAmerica vanobvumidzwa zvekare kuti vawanikwe vachikwikwidza pasarudzo ichatevera zviri mugwara remutemo reAmerica. Saka vakawanda vanotaura kuti vaDonald Trump vaitarisira kuzowanikwa vachikwikwidza zvekare. Saka mukana wakatowana iwoyo ndinofunga kuti vari kufara zvikuru kuti havana kuwanikwa vachibatwa nemhosva. Saka vachaita sei? Vachatowanikwa vachikwikwidza. Ichocho hachisi chinhu chekuti ndingapikise, nekuti ndinoona kuti vaDonald Trump vari kupemberera zvikuru.
Takanzwa uyu vaTrump kumusangana ikoko vachishoropodza utongo hwavaJoe Biden. Munowirirana nemaonero avo here ekuti vaBiden ndimumwe wevatungamiriri vatadza basa munhoroondo yese yeAmerica?
Ndinoona zvichinetsa kuti tibatadzi vaJoe Biden havakwanisi kutungamirira nyika, nekuti achiri mangwanani chaiwo. Handifunge kuti vati vatombosvitsa kana 100 days iyaya inowanzoshandiswa semeasurement yekuti munhu ari mugwara chairo here kana kuti anenge atorasika. Saka ndinoona kuti haiwa maonero avo vaDonald Trump vari kuti potsei, because vaJoe Biden ndinoona panyaya dzeCovid vari kumhanya mhanya zvikuru. Panyaya yeekonomi ndinoona kuti ikonomi yeAmerica yakabata. Then tikatarisa zvese kunze kwenyika hakuna makakava anga aripo panguva yavaTrump. Saka ndingati pari zvino vaJoe Biden hapana chavatovatadza.
Kore mangwana rebato reRepublican Party munoona rakamira sei? Tichiona kuti mune vamwewo vanenge vasiri kugutsikana nekuti vaTrump vanga vachiwana mbiri yavari kuwana iyo mubato
iri. Mangwana racho richatinetsei, nekuti tikada kuona utungamiriri hwacho hwave nehupimbindoga. Musono takawana vaTed Cruz avo vaiwanikwa vachimira navaTrump vachinzi vamhanya vakaenda kuCancun vachisiya hama dzavo dzekuTexas dzichitambura panga pauya chando chinotyisa. Saka hazvina kumira mushe panyaya yeutungamiriri, zvinotoda kuti zvigadziriswe muRepublican Party. Asi sesangano zvaro rematongerwo enyika rakasimba zvaro, nekuti mirawo yayo yezveupfumi hwenyika mirawo yakasimba chaiyo, yekuti kana nesuwo yepatrioti Zimbabwe's Party tinoikurudzira.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabwe Party vachauti muchineripi Mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Tirokupai kambo katsva kamukoma Nyani Bote kanonzi Musha Waita Sei. Nezvongo yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mahadhi vanosiya basa zvichitevera kuburiswa kwenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nemadzimai akasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nemuvhuro, uye vamwe 26 kana kuti 26 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Bazi rezvedzidzo yepasi rotambira nemufaro kurudziro yemutungamiri wenyika vaimasina Munangagwa yekuti zvikoro zvigadzirire kuvhurwa pachiteverwa mitemo yeWHO. Asi rimwe sangano revarayiridzi repTUZ rinoti zvikoro hazvina kugadzirira zvakakwana. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iva ine zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.